Gorowa uyo akatanga basa nechitatu anotachaita kuti vakomana vanomirira nyika mumutambo wenhabvu vatambe semarongero ake. Gorowa anoti akakundikana anofarira kudzingwa basa sezvo anenge atadza kubatsira chikwata chenyika kubudirira. Gorowa uyo aimbotambira chikwata cheBlack Rhinos pamwe neDynamos uye akamborairidza Ajax Cape Town, Moroka Swallows pamwe neMamelodi Sundowns South Africa. Anoti akapiwa basa iri kusvika mukupera kwemakundano e2015 Africa Cup of Nations. Anoti chinangwa chake ndechekuendesa Zimbabwe kumakundano aya.
Kocho unojajwa nemaresults ako, maresults acho ndekuti timu iende kuNations Cup.
Makundano e2015 Africa Cup of Nations achaitirwa kuLibya. Murairidzi uyo aidaidzwa kunzi Dibango mazuva ayo aitamba nhabvu munyika. Anoti haasi kunyanyotarisa chibvumirano chebasa chaakaita neZifa, achiti iye kukunda zvimwe zvikwata chete ndiko kunoita kuti arambe ari pabasa. Anoti chaari kuda kuita kuti Zimbabwe iverengwe pane zvimwe zvikwata zvine mukurumbira wenhabvu muAfrica.
Obviously as a coach you got an ambition, uda kuti timi nyika ibudirire, nyika itwe judge among one of the best, say one of the powerhouses in Africa. I'm not saying we are a powers, but I think we got the potential to become a powers.
Gorowa anoti anoyemura zvikuru vaimbove varairidzi vemaWarriors Sunday Chidzambwa naCharles Mhlauri, avo vakaendesa Zimbabwe kumakwikwi e2004 ne2006 Africa Cup of Nations finals.
Two coaches who have been the best coaches for me so far is Sunday and Charles Mhlauri. Why? Because they took our national team to the Nations Cup. So that's what we want to do. So I also want to emulate that and take the team to the Nations Cup.
Paris, you know, Gorowa anoti chinangwa chake chekutanga ndechekuti Zimbabwe ikwanise kuenda kumakwikwi e2014 Africa Nations Championships. Ayo achaitirwa muSouth Africa munandira gore rinouya. Svondo rino, Zimbabwe iri kutamba neMauritius makundano aya anove akarongerwa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavanobva chete. Zimbabwe yacho yaenda kuMauritius nhasi. Mukuru weZifa vaJonathan Mashinga idze havana kubatika kuti vatitaurire kuti mari yekubhadhara Gorowa vanoiwana kupi, sezvo vasati vabhadhara varairidzi vakambotungamira chikwata ichi kusanganisa Mhlauri naChidzambwa pamwe naNorman Mapeza. Gorowa akapiwa basa iri mushure mekusiya basa kwaKlaus Dieter Pagels wekuGermany, uyo akatadza kutora mukombe wekosafa kunyange hazvo chikwata chake chakasvika mumutambo wekugumisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.